kuona kwedu nezvatiri kutambira kubva munzvimbo dzedu dzakasiyana-siyana zvekuti kuti hongu chirongwa ichi chakatanga mahofisi edu ese ari 63 atatinga tati atange akatanga iwo musi wemuvhuru vakanyoresa vanhu vatingati vashoma nana musi wemuvhuru musi wechipiri vanhu havanga vati wandei ingati musi wemuvhuro takarejista iye yatinonga vati 15% yekapasiti yemishini wega wega patakazomusi wechipiri vanhu vedu vanga vati wandei asi havasati vawanda kusvika patinoda takarejistaiwo vanhu vangaite 33% yekapasiti yemishini yedu yega yega saka tiri kufungidza kuti kuzopera kunoita svondo mishini yedu inenge yakukwanisa kuchirejistawo vanhu vatakatara kuti unofanirwa kunge uchirejista pazuva rega rega tinoona kuti vanhu vari kuuya zvishoma nezvishoma tikange tichitarisa ningati zvakaitika musi wekutanga newechipiri tinotarisira kuti kupera kwesvondo vanhu vedu vanenge vakuya vakati wandei
munee muchida kuti munyorese vanhu vakawanda zvakadii pamushina wega wega
mushina wechina wega wega tiri kutarisira kuti unyorese vanhu vanosvika makumi masere 80 per day pamushina wega wega
asi vamwe vari kuti vari kusanganawo nematambudziko zvinenge zviri kuratidza kuti zeki inenge yanga isati yanyatsogadzirira muri kunzwa here zvichemo izvi
hongu ndiri kuzvinzwa zvichemo izvi asi zvichemo zviri kubva muvanhu hazvirakidze kuti zeki yanga isina kugadzirira zvinorakidza pane imwe nguva kuti vanhu vanga vasina kugadzirira nekuti kuda vanhu havasi kunzwisisa kuti izvi zvinorevei patinenge tichitanga chirongwa chega chega ndingati vanhu vanotora nguva kuti vajairire maitiro ebasa ravo saka zvingadai zviri kuti vanhu vedu vari kutinonokei iye zvino vari kutora maminutes iyo angaite between 10 and 15 tinozvitarisira izvozvo kuti vachangotanga tokufungidzira kuti kana vazojairira pamusvondo rinoya nerinoya pamberi vanenge vakuita yetaimu yatinofungidzira kuti ndo taimu rinofanirwa kutorwa rinemunyoresi mumwe chete between 4 and 5 minutes per person zvakare vanhu vedu havasati vanyatsonzwisisa maripoti atiri kuwana kubva mumaprovhinsi ari kuratidza ivo kuti vanhu vari kuenda vasina magwaro akakwana tinoramba tichiyeuchidzana kuti pakunoenda kunonyoresa kuti uve muvhoti unofanirwa kutakura chitupa chako nerimwe gwaro rinorakidza kuti unogara papi vanhu vazhinji vari kuenda vasina magwaro ivavo vachida kunonyora maafidavit zvinoreva zvakuita kuti macommissioners of votes vedu vange vachiwandirwa nebasa rekuita vanhu ngavaedze zvachose kutarisa mamwe emagwaro aya atakataurayo ringave kadhi rekuhospital ingave tsamba yakabva nevamine zvikwereti navo vatingati madepartment of sozai ingadai iri tsamba chaiyo yemagetsi enyu yamunojuisa magetsi enyu navokupa ngavauye naizvozvo zvinotibatsira kuti tikurumidze kufambisa basa redu.